Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 mbudzi kana kuti November 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Izvi zvotoda isu vana veZimbabwe kutoone kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi. Nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete. The issue goes beyond politicians.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo kwete kuvimba nesadak nevezvematongerwo enyika.
Sangano wakaitwa uyo hauna kupera, hauna kupenderwa. Musangano uchiri kuenderera mberi manzira atiri kuzviita nezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita virtual. Saka musangano uchakontinua musi wa4 kugovera unotevera uyu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinovimba neSADC uye nyaya yeZimbabwe ichakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya. Vanotengesa zvirimwa kwaMutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yeMwamuka Produce Market mumusha weSakubva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kupetwa kwemusangano mukuru pakati pevatungamiri veSADC, nyaya yeZimbabwe isina kutaurwa, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti harichanzwisisi kuti vatungamiri venyika dzemuSADC vananga kupi pamusoro penyaya yeZimbabwe. Vakafanobata chigaro chemukuru weHuman Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pane zvakatadzisa musangano uyu kukurukura pamusoro pedambudziko reZimbabwe, mashoko akataurwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola ekuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe neEswatini dzakaitwa zvakanaka zvokuti vanovimba kuti dzimwe nyika dzichaita sarudzo muAfrica gore rino dzichatevedza nzira yakuita sarudzo sezvakaitwa neZimbabwe neEswatini. VaMandinde vanoti yave nguva yezvizvarwa zveZimbabwe kuti ivo vega vachitora nyika yavo kwete kumirira vezvematongerwo enyika.
VaWande patakanzwa chairperson weSADC votaura mashoko ekuti Zimbabwe yakaita an exemplary election, ndakapera mate mukanwa. Unobva watoona kuti kwatiri kuenda ndiko kwatiri kubva. Chokwadi kana vachiti exemplary election, nezvatakaona pasarudzo, zvatakaona sarudzo dzazoitwa, zvatakaona mushure mesarudzo, chokwadi hapana exemplary election iripo ipapo. Unotoshaya kuti saka boka reSADC riri kuti kudii chaizvo kana richiti exemplary election.
Pane zvakaitika kana kusaitika pamusangano uyu nezuro, pane zvisina kukufadza here VaMandinde?
Chanyanya kutitambudza inyaya yekuti iyo SADC summit, extraordinary summit iyi inouya mushure mekunge SADC election observation mission report yakanga iri paground yakataura iyo kuti haina kugutsikana kuti musarudzo dzedu dzakaitwa vanoti pachirungu ine free, fair and credible manner. So nokudaro kana organ yavakatuma kuti izoona sarudzo yakaona izvozvo ivo voti aiwa it was exemplary, unotoona kuti panotoone dambudziko guru paorgan yacho yeSADC nekuti havasi kutoteererana pachezvavo. Wozotanga kufunga kuti pada asi ndiyo nyaya iya inogara ichitaurwa nevamwe kuti aya masangano akarwira rusununguko munyika dzakasiyana-siyana dzosanganisa yore ZANU-PF, ana ANC, FRELIMO, chama chamapinduzi nedzimwe, asi they turn a blind eye kune zvakaipa zvinenge zvichi itika kune dzimwe nyika zvichiitwa nevanenge vachizindeve ukama unotoshaya kuti zviri kuenda kupi zvorova kuti tinotoita kunge tapererwa sevana veZimbabwe panguva yakadai
saka vamandinde danho rotorwa apa nderipi zvoitwa sei
izvi zvotoda isu vana veZimbabwe kutione kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete the issue goes beyond politicians yaakutoda kuti vanhu vose vapindire vanhu vose vagare pasi vanhu vose vataurirane so all political players should be involved tiri kuti vemadzichechi ngavave involved tiri kuti macitizens maresidents association ngavave involved macsos ngavave involved wese ane chekuita nezimbabwe ngavave involved I think taakutoda dare rinouyisa vanhu vese pasi vanhu vakamiririrwa kusanganisa people living with disabilities kusanganisa vese vanhu vangafungwa nezvazvo kuti izvo zvinotingaite sei kuti tigadzirise nyika yedu tichienda kumberi otherwise kugatoramba kuri kuchema kusvika muna 2028 Zimbabwe iko chema zvakare nekuti kana tikatadza kugadzirisa zvinhu zvedu tikatadza kugadzirisa mitemo yezvarudzo dzedu tinozongoona futi muna 2028 kuti tiri kungodzokera watakabva
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemukuru weHuman Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti rinovimba zvikuru nesangano reSADC kuti richagadzirisa dambudziko riri muZimbabwe. Mutauriri webato iri vaPromise Mukwananzi vanoti pakaita dambudziko nezvaishandiswa mukuita musangano wevakuru vakuru veSADC izvo zvakakonzera kuti musangano utadze kuenderera mberi vachiti ndosaka vakabva vataura pakare ipapo kuti musangano uchaitwa mumazuva matatu musi wa4 mbudzi kuAngola uko vatungamiri vachaenda ivo pachavo kwete zvekushandisa dande mutande reinternet.
Sangano wakaitwa uyo haona kupera haona kupenderwa musangano uchiri kuenderera mberi manzwiro atiri kuzviita ndezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita virtually saka musangano uchakontinya musi wa4 mugovera unotevera uyu kuAngola kwauchaitwa physically hesa ari ipo achizeyewa nyaya yeZimbabwe
kwemashoko akazotaurwawo nemutungamiri weAngola vachikorokotedza vamunangagwa munomaona sei
aiwa mashoko zvavo haasi mashoko akanaka asi vakuru vanoro vakaviga mupinish saka chivanhu chedu hunhu hwedu hwekuti zviitike saizvozvo asi tofunga kuti mashoko makuru achabuda kuSADC achabuda musi wa4 achasanganiwa pachibuditswa yatinoti muchirungu communique official communique yeSADC inova ndiyo inotura mashoko ari official anenge abva kuSADC panhau yeZimbabwe nemaitikiro akaita zvarudzo dzakaitwa
sokuona kwenyu munofunga kuti SADC ingaramba kutambira zvakanyorwa nechikwata chavo chavakatumira kuZimbabwe
hazvigoni kuti SADC irambe kutambira zvakabuda ripoti yakanyogwa nechikwata chavakatumira muno nhumwa dzavo dzakauya muno tikutarisira kuti hurukuro dzichanyanya kuitwa dzichange dzakanangana neripoti yakabudiswa nenhumwa dzakauya muno dzakataura kuti sarudzo dzakaitwa muno hadzina kufamba zvakanaka
saka vamukwanandi kopanyaya yenhengo dzenyu dzeparamende ichanzwikwa kuBulawayo mangwana pane zvamungataura pamusoro penyaya iyi
isusu semusangano tinotaura kuti nhengo dzedu dzakanzi dzarekolewa hadzina kurekolewa marekozi ari kuitwa ari kuitwa nemunhu asiri webato asiri nhengo yebato redu ari kuitwa zvisiri pamutemo nemusangano weZANU PF uchiedza kudzikisira musangano wedu weCCC unova wakakunda musangano dzakapfuura saka tinotarisira kuti matare edzimhoswa abuditse chokwadi chekuti aiwa vanhu vangasingafaniri kurekolewa ngavadzokera havo vanoita basa ravo kupalamendi vakamirira vanhu vakavasarudza
saka tingati kunyange mukahwina kuparamendi kudare redzimhosva kana mukahwina kana mukaruza hamusi kupinda mumabyelections ari kuitwa aya
zvese zvo zvichaoneka mushure mekunge dare ratonga mangwana nematongero akange raiita ndava isisu tine vimbo yekuti mangwana dare richataura kuti macrecos aiitwa aya haasi pamutemo hafaniri kuitwa kunengo zetu zeparamendi zinofara kudzokera zinoita basa kuti ngeparamendi kunovanjikuka wakasarudzwa nevanhu zviri pamutemo.
Avo vange vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe rakabatana nekambani inonzi Technomark. Vanoti vanoda kubudisa zvichitika padande mutande kana kuti live stream kunzwikwa kwenyaya yenhengo dzeparamende dzeCCC dzakadzingwa muparamende nemurume anoti ndiye ndiye anoona nezvemabasa muCCC anonzi Sengezo Chabangu. Nyaya iyi ichanzwikwa mudare reHigh Court mangwana china. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tavani Moyo, vanoti masangano maviri awa, anoti veruzhinji vane kodzero yekunzwa nyaya iyi, vachiti zvakare bumbiro remutemo rinopa vatori venhau mvumo yekutapa nhau vakasununguka. Tabata Dr. Moyo kuti tunze zvizhinji.
Ichokwadi musangano wemedia Institute of Southern Africa watora chidano chekutsigirana nevamwe vanopepetawo zvakare nhaurwa veTechnomag tichienda kumatare dzimhosva pamusoro penyaya yapamatare kuBulawayo inosanganisira CCC navachabangu. Unenge waivo inyaya yekuti vamiririri vematare venzvimbo dzakasiyana siyana vakabudiswa mudare reparamende musure kwekunge kwanyorwa tsamba kuparamende. Isu semisa neTechnomagi tinoona zvakatikoshera kuti bumbiro redu remutemo rotibvumidza kutapa nhau zvakasununguka. Ndochekutanga section 63 chechipiri ndechekuti sarudzo dzinoitirwa vanhu uyezve dzinoitwa nevanhu vachitsvaga vanovamiririra mumatare eparamende. Kana paitika chinokanganisa sarudzo idzi, zviri mukunyanya kunakira vanhu kuti vazive kuti chii chiri kuitika. Saka chatinodai kutsimidzira ndechekuti matanho atatora ndeekuti zvinenge zvichitaurwa mudare reparamende kana kuti zvinenge zvichitanwa makakatanwa mudare rekaparamende zvinoda kuti zvizikanwe nevanenge vakaita sarudzo idzi. Hatingakwanisi zvedu kuramba tichikurukura zvikurusa pamusoro penyaya iyi nekuti yakuenda kumatare edzimhosva. Kasi chatinonyanya kutsinidzira ndechekuti zvakakoshera vana vemuZimbabwe vanopiwa sarudzo vanopiwa mukana nebumbiro remutemo kuti vane kodzero dzekunzwa nhaurwa zvisina kukanganiswa kwakanyanya nevemapato nevemitemo nemabhizimusi uyezve zvakavakosherawo zvakare vakaita sarudzo idzo kuti vazive kuti sarudzo yavo iri kufambiswa sei nekuti mandoi yaendeswa pamberi pebatare kuti vazive kuti zvavakavhotera zvinoramba zvakadaro here kana zvasiyana.
Avo vange vari mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoita basa rekutengesa zvirimwa kwamutare vanoti vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yakafaranuka yekushandira yemamukwa Produce Market iyo iri mumusha weSakubva. Vanotengesa zvirimwa ava vari kubviswa kuchikanga uko kunonzi kwange kwakamanikidzika, asi vanoti vane zvinyunyuto-nyunyuto zvavainazvo zvakawanda. Mutori wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Amai posha garikai awo vanotengesa nyimo idzo vanobva nadzo kubhuyera kunharaunda ikwamatsvai vanoti nguva yavanopiwa nevakuru vekukanzuru kuti vatengese ishoma shoma pamusoro pezvimwe zvichemo zvavainazvo.
Kuno kuchikuna kusakubva kunoku tiri kuchema nenhau yetoireti hatina tu muri kutipa tivhare na 11 ndemawedzero nguva yenyu kuti itifambe mbichana tiri kubvurwa nguva yepano na vaizi nguwa yati kutengesa ishoma nekuti wanu manado kuti vafambo kusikoona wanu nekuti po chimbuzi kuti tinde tine chimu musika chimbuzi ndosha tiri kunyanyo chemera izo wanu vezi musika
ambuya shupika ya mtono rei awo wanova kunyanga wachichengesa o madomasi vanoti hapana nzvimbo yekuwanda mvura munguwa yekunaya
nzvimbo yedu yakatinakira yatiri kutengesera time ndiyo iri kutishupa yeku pari kuvhurwa musika uri kuvhurwa na5 uchivharwa na11 tinonga tisati tatotengesa taikumbira kuti time yedu iwedzerwe musika wedu wakakura uye dambudziko ngerekuti zuva riri kupisa tinopiswa mvura ikanaya tinonaiwa hapana mashedhi ndo dambudziko guru rerinaro iro riri netoilet hatina kutusira kumusoro uko kubhawa uko faanika isusu machembere tonga tatorwadziwa taida toiletwo mukati mudhuze munou
vamanika ikodzai vanotengesawo mbatatisi kubva kunyanga vanoshuvira kuti pamuzinda uyu pange paine mikova yekuti vatengi vapinde nayo yakawanda
tinotengesa takasununguka plasi kanzuri yakatigadzira zvakanaka zvokuti munhu wese ari kurongedza zvinhu zvake mune zvakanaka toilet iripo yakatinakira yekuti haisi kubhuruka zvaiita kutyanga uko bhozi uko kwaiputika masuwa saka kuno kukwane toilet yakanaka zvinhu zvedu zvakachengetika zvakanaka plus patakagara pakanaka chikumbiro chatingori nacho tatitofurirwa magedhi acho wandei even makastoma edu ari kutenga akasununguka saka ndova zvazvakanakira panapa pane security
asi vaitai mucharwei avo vanotengesawo maranjisi avanobva nawo kumarondera vanoti nzvimbo iyi itsva yakanaka nekuti vatengi vanokwanisa kusvika pasina dambudziko asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukanzuro yeguta remutare vaspren mutewi vaudza studio 7 kuti chichemo chekuti pamusika mutsva hapana chimbuzi manyepo sezvo chiripo asi chiri kunze kwenzvimbo inotengeserwa nevarimi vatiwo havazi kuzowedzera nguva yekuvhara kwemusika
mutongo wakatarwa ndewokuti maproduce market anotanga kushanda kubva na5 kusvika na11 haisi retail market inoramba yakavhura kusvika zuva ridoki chechipiri kanzuru payakagadzirisa mwamuka produce market yakavandudza dzimba dzekushandisira dzatingati matoilets dzepamwamuka idzo dzanga dzisingachashandi zvakabva zvapa kuti vashandi vedu matraders edu nevachaenda kunotenga vave nenzvimbo yokuzvibatsira nayo yakakodzera tikutarisira kuti mugore ra2024 tichange tiine imwe imba yatichange taakuvaka mukati meproduce market kucomplimenda iyo yatakatogadzira iri kushanda pari zvino nzvimbo iri kushanda pari zvino haisimbori kure kwokutoti zvingatoita kutaudza kwematraders
vanotengesa ava vanobhadhara dhora rimwe chete rekuamerica pazuva mabasa ekuzviitira aya ari kupa kuti vezimstat iti vanhu vanosvika zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21% ndivo chete vasina mabasa iri ibhindauko riri kurerutsa matambudziko ekushayikwa kwemabasa ekubayirwa zvitupa asi dzimwe nyanzvi munyatsi zveupfumi dzinoti pakashandiswa chikero chinoshandiswa nedzimwe nyika huwandu hwevasina mabasa muzimbabwe hunotogona kusvika pazvikamu 50 kubva muzana kana kuti 90% ndakamirira studio 7 kusakubva mamutare ndini Sydney Size
tovambotarisa zviri mumapepa nawo anhasi munewsday sangano rinoona nezveutano pasi pose reworld health organization razivisa kuti zvirwere zvepfungwa pamwe neuwandu hwevanhu vari kuzviuraya zviri kukwira muzimbabwe kana ichienzaniswa nedzimwe nyika richiti izvi zviri kukonzerewa nemamiriro akaita zveupfumi munyika pamwe nekunetsana mudzimba munyuzi demakare pave nukurwisa na pakati pewa nuwanurira masimba musangano reva kamborwa hondo ya risununguko re Zimbabwe War Veterans Association watungamiri vesangano iri vatsva vachiti vakabvisa pachigaro vaimbova sachigaro waro vaChristopher Mutsvangwa avo vakange vari sachigaro kwemakore gumi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda basa rekuchengeta varwere neharahwa muBritain vanonzi ndivo vanonyanya kushungurudzwa nekudzvanyirirwa pabasa. Vanobetsera vanonetseka muBritain vanoti vashandi ava vanomanikidzwa kushanda kwemaawa mazhinjisa uye vachishungurudzwa zvikuru. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chabangwe, muna writing ngadzinge chamisa, anodzinga chamisa pati ndeyake here chabangwe wacho. Ndeyake patiyo, ndeyake iwe jina nacha chabangwe wacho iwe hopo chimono. Kana wakapuwa marine zanu pe kujwa wakanyarara hopo chimono wazunzi kwa kama, ijwa wakanyarara. Nisiru kusafa vane zibabu, nukuda kwa kwe hopo chimono ne zanu pie. Usa pukudza watu kwanzi chamisa tine pataka musia. Chamisa ndo watu notofira chamisa. Wakuto kuudza hopo chimono, usa pukudza watu vesu wakuza mautu kwanzi jani. Gawo yeva koso muta tripu si chamisa zingwa. Atito bofu taka vane na tiki taka vatevi ya nizo tukuto kutore. Uya muna nanzi chamisa ndo watu kuda wewe. 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 Ndo watu jamare zanu pefu ya wakapiwa. Ndo watu
oh finish. Nambo dutereli. Nambo dutereli. Shamuri bishwe maimbo tehanzi hee. Kutipambi hakuna mapiwa. Ikapera unudzingwa sembuka. Kuzazi hipi kuti zvamatiitira mambo tuterere. Tanyara kunyara maziswa. Tanyara mambo tuterere. Tanyara.
Sipa Studio 7 hapa. Ya. Zvakuoneka kuti musi wa 23 August. Mavhosi akabiwa. Zvakuoneka kuti vanhu vari kutungamira. Havasiwo vakatsarudzwa navanhu. Murume anonzi Charamba uyu abvunzwa mubvunzo maererano neSADC summit zviri kuitika ipapo zveZimbabwe. Ada kuedza kuramba, haana chaapindura. Chaangogona kungonyenama kamwe kakuseka kaya 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 kanoratidza kuti mbavha iri kubvunzwa zvabiwa, iyo ichiziva kuti ndiwo yaba, ndiwo zvaaita. Neuyo murume anonzi Marapiro uyu, vakomana kanguva yenyu ichakwana, zvashaya kwekuraramira. Vanhu vakataura muna 23 August kuti havachadi kutungamirwa nemimi. But imimi kuda kungotungamirira vanhu vasikachadi, nguva yenyu ichakwana mazanupiro.
Mangwanani, mangwanani, mangwanani paStudio 7. Makadii, makadii kwamuri vese aisi takachengetwa. Handiushamisika nemashoko anotaurwa navachinamasa kumapepa uku. Vataura kuti haasi kutenda chaizvo nezvekuita navachavangu. Ziri kutaurudza pachena kuti vachavangu ava vari kuda kudhistura TPC ndivo vari behind it. ZANUPF ndoiri behind it. Zviri kuri pachena pavakaisa marecords avo. Vamudenda vakamanyira kundomisa nhengo dzeTPC kureva kuti vanotoziva zvavakaita kutenga vachavangu kuti vaiti zvavari kuita. But hapana chisingaperi ende mwari vari kuona zvezviri kuitika. Tiri kungozvisiyira mumaoko amwari nekuti vana veZimbabwe tatambura nguva yakareba. Dei mwari vakasira kupindira vakabvisa vanhu vane mupimbido vakagaiva vatsvaniri vatidzvanyirira. Takarwisa Smith chitirikurwisa Smith nenyaya yekuti vanga achidzvanyirira vanhu vatema. But manje takuzvanyira pachedu chatakabvisa iganda chete. Utsvaniri huchiri kuenderera mberi asi huchapera semaperera zvakaita kuna Smith. Tatenda maita basa.
PaStudio 7, PaStudio 7 nhasi vauya hanzi vauyi vekuguti west uku vauya vachititi zvoni vakati adhresa musangano asi nyaya dzaitaurwa ipapo hanzi mukavhotera kana TPC kana independent tichauya kuno kutokugadzirisa minda tichakutorerai. Saka chokwadi hamhino kuti nganonurikewo sei vanhu vekuguti west nemabielections ayada kuitwa. Hatina zororo kubaungonzi kubangodai musangano. Musangano yacho tinge tichitukwa tichishungurudzwa kodzero dzedu dzichityorwa. Saka chokwadi chokwadi hatashaya kuti tingaite sei vekuzviudza wachangati nzvewo hatamushayiwa.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, halo, halo, anajonga kande mire. Vamwe vese. Zanupf headquarters vakoma. Aiwa, tutungo chemo udasa taki yati close rinani. Apinda yonkumana. Nekuti uhuru wacho wakanyanya, uhuru wawari kuita wakanyanya. Because no see, kune nyaya netsa kunonzi kumondoro mubayira kugorono uku. Kune vanhu vakatora minda yevanhu. Ine kuti vane mari vanongonobhadhara. Kuma chief, chief akabhadharwa mari akatotorera nherera minda yadzo. Nemakuva nechii. Saka zvino vanhu vedu nevashaya kuti kuvaitawo sei kuti vataure chifa kutaakuti nokudzinga emudunhu mavo
pastudio 7 pastudio 7 ari kutaura ndichristian ben kumambana uko kwachirimukoka avo vanhu vari kuti mhiko dzechinyakare hakuna vari kunyepa kwedu uku pane mumwe mukomana akawana chimupanzi achirima nemusi wechina achitema munda nemusi wechina akanzwa kukosora sure kwake akanzwa kukosora kusure kwake atarisa akawana chimupanzi chikati tinokumbira mvura chikamutaurira nechirungu chikageza maoko chikanwa mvura chanwa mvura chikati nhasi izuva risingasenzi risingasenzewi uri kusenza sei ndichambodzika mumisha umu ndione vazukuru vangu chakabva chatora nzira inoenda kumisha iye mufana ashamisika nechiitiko ichocho akatevedza soka dzacho akanokuza vamwe vanhu vakaronda vakaronda ikasvika dhuze nemisha makumbo ndobva ashayika mukoma rei ndiri kutaura so akatofa akashaya saka kuvanhu ivavavo vari kutanzi chinyakara achipo muvaudze kuti ngavasiyane nezvekupikisana nezvinhu zvavakawana zviripo ari kutaura ndesabhubheni ndinobva kumambana uko kugokwe zvinhu zvakaitika kwedu zvakaitika izvozvo ndofunge zvinhu zvine 10 years zvaitika akatoshaya mufana watinoziva isu nenyaya yavari kupikisa iyo tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro chipiri Israel yakabhomba kamba inogara vapoteri padyo neguta reGaza ikapunza dzimba dzakadurikidzana dzakawanda kunyange hazvo vanhu vechipalestina vanopfuura miriyoni vakatiza misha yavo vamwe vazhinji vachiri munzvimbo dzavanogara nezuro kwakare mauto eIsrael akaudza nyika neAmerica kuti auraya umwe mukuru wemauto eHamas Nasim Abu Ajina anonzi ndiye akaronga kurwisa Israel kwakaitwa musi wa 7 gumi guru mukuru wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuramba kurudziro yekumbomira kurwisana neHamas kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa zvunhu
Vayo
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights ngo forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo kwete kupimba nesadak nevezvematongero enyika bato recitizens coalition for change rinoti rinovimba nesadak uye nyaya yezimbabwe ichakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya musi wa4 mbudzi vanotengesa zvirimwa kwamutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yemwamuka Produce Market mumusha weSakubva. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEast Ndebele.